zvatiri kuita semusangano ndezvekuti vanhu vese vakaapplya kuti vange vachiita maMPs vakaapplya kuti vange vachiva nhengo dzedu dzePR Senate tichanoisanganawo muno muHarare makandidati ose from all the 210 constituencies vanenge vari muno muHarare urongwa hwenhu hwokuti nechisangana nemakandidati edu tichivafundisa nokuvaonesa kuti nyaya dzokukwidzana haisiri hakusi kuri kurisana asi kuti vanhu vanenge vachida kuti vaone kuti ndoupi munhu angakwanisa kutungamirira vanhu munzvimbo yaanenge ari saka naizvozvo tinenge tine workshop yokufundisa makandidati edu kuti kana anenge atadza kubudirira handiwo magumo vanhu vachinda vese nanenge akwanisa kubudirira pasarudzo dzati zvatichaita kusvika musi wa12 May tinenge tapedza kusarudza makandidati edu nyika yose
saka urongwa hwanhasi huri kuitirwa kupi
urongwa hwanhasi tichahuitira pafiti sports center munzvimbo yemuHarare
munotarisira kuti panouya vanhu vakawanda zvakadii vatifanira kukwikwidza musarudzo idzi
tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma500-600 vakaisa macv avo vanhu vese vakakanda macv avo semusangano takaona kuti vanhu vese hapana asingakodzeri vese vanokodzera vanomita criteria saka semusangano tatisito aiwa vanhu vese vakakanda macv avo tiuyai mese tigari pasi sevana vanyamunhu sevana mhuri imwe chete tofundisana kuti pasarudzo dzokutsvaka achamirira dzitange dzichifamba sei kuitira kuti vanhu vese vange vaine information pasaita munhu anenge achiti ha handizi zvichafambiswa sei
saka ndiani anenge achitungamira hurukuro idzi
purezidendi vedu vaachamisa vachange varipo chairman vedu vemusangano baba vakomiti vachange varipo ndingangoti utungamiriri hwese hwestanding committee hutange huripo
saka zvinotanga nguvai zvichipera nguvai
tichatanga mukoma blessing nenguva dzemangwanani dza10 AM kusvika masikati nenguva dza2 kuitira kuti vachizodzokera kudzimba dzavo vafambe nguva iripo
apa pari kudaidzwa vemdct chete here kana kuti vese nealliance
tiri kukoka ma-aspiring candidates edu emdct chete vealliance vane pavo pavari kumira kwatakawiriyana sealliance vamunoziva kuti sarudzo dziri kutevera idzi dziriko muno muna 2018 semusangano munhu wese ungava councelor ungava mp kusanganisira president vedu vese vanhu vari kumira vari under mdct alliance saka vemamwe mapato vane maconstituents kana kuti nzvimbo dzatakabvumira dzavachange vachimira avo vanenge vasipo zvavo nekuti taakuziva kuti avanomira kwakati havanomira kwakati vari kuuya mangwana maaspiring candidates vachange vachiuya vari veparty yemdct
ko mukupera kwesvondo zvinhu zvakamira sei pamisangano yamuri kuita
tinotenda mukoma blessing nemubvunzo mabvunza kupera kwesvondo rino urongwa hwedu hwatiinahwo hwokufamba tichinda kureseva yatinoti iyo gogogoi pamukova kuenda nemusangano kumusha kumaruwa musi wemugovera tichange tiri paseke napurezidendi wevanhu baba Nelson Chamisa panonzi ipo paJonas Primary School musi wesvondo svondo rino chete tichange tiri kunonzi kumhondoro mubayira pagrowth point yekumhondoro mubayira wava musi wesvondoyo